Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chitu yeyi no misoro ya naudzedu dzanasi chipiri gumiguru 8/2019. Makombi akawanda oswera akapakwa sezvo veruzhinji vari kutadza kubhadhara mari dzinodiwa nemakombi izvo zviri kupa kuti vapedzisire voshandisa mazupko ayo akachipa asi ari kuwandirwa. Zvikoro zveboarding zvoramba zvichikwidza mari dzinofanirwa kubhadharwa nevabereki zvichiti zviri kukwidza mari idzi sezvo mitengo yechikafu nezvimwe iri kuramba ichikwira nguva dzose. Dare reLabour Court ronzwa nyaya yemadhokotera ari kuramwa mabasa kuti vari kuita izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete. Zvinhu zvoramba zvakaoma muzvipatara zvehurumende zvichitevera kushayikwa kwevana chiremba muzvipatara izvi. Vagari vekuchinhoi vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura yakachena rambopera muguta iri zvichitevera kuwana kwakaita kanzuru yeguta iri mari kubva kuhurumende. Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kushandisa unyanzvi hwechizvino zvino mukumutsiridza maindastiri akavhara zvichitevera kuparara kwehupfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.